manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemugovera, ndira 21, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Council yebato reMGC inotungamirwa navaDouglas Monzora inoita musangano wekupedzisa zvakasarira paCongress pamwe nekuzeya nyaya yenhengo dzinonzi dzombomiswa kuve nhengo. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora iri kusangana muHarare kuti ipedzise kuzeya misaridzirwa yepaCongress pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha dziri mubato iri. Imwe yenyaya inonzi iri kuzeyiwa mumusangano uyu inyaya yekumbomiswa kuve nhengo kwedzimwe nhengo dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri nevamwe vatanhatu avari kupomerwa mhosva yekuzvidza musangano. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mubato iri vachengeta eguta vanoti nhengo idzi dzanzi dzinge dzichizopiwa mukana wekuti dzinge dzichimira pamberi pekomiti inoranga nhengo kana kuti disciplinary committee dzichipawo mativi adzo pasati patorwa matano. Musangano uyo unonzi uchiri kuenderera pakati. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei zvatawana kubva kuna maguta kusvika pari zvino.
Nasi tasangana semusangano weMDC takatungamirirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemaCongress anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeyekupedzisa basa ratakavamba patakaita Congress muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa riri Congress kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese reCongress. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kweutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu izvi zvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe a resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamumutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovinces ane kodzero yekuti asarudze vanhu kana kuti utungamiriri kana kuti adome utungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndo zvatakanga takaita chitedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma hutungamiriri. Ndo zvamakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai. Ndizvo zvakare zvatakaita paCongress yatakaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti hutungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu urikuratidza kuti urikumuka zvakare uchidzokera kuva zimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva kubranch ward district province kusvika kunational taane makore atatemera kuti aya ndo makore anotarisirwa kunzi munhu kana achifanira kunge achipinda musangano anofanira kunge ane makore akati. Zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbokurukura chiti hatina kupinda mumaby elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit. Tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti vedu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi. Nezvechatawedzera inamba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva. Inova ndiyo inozopota ichimhangara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse. Taita kuti zvipe mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri hwakakwana hwechidzimai, umiriri hwakakwana hwevechidiki, umiriri hwakakwana unotarisa matirimana ese nyika, kuti kunowo vanobva kumatibeleland, kunowo vanobva kumanikaland, zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti tinoda kuedza kugadzira utungamiriri huno mbundira munhu wose, all inclusive leadership. Ndo zvanga zviri donzvo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Vanga vari mukuru muboka rekuburiswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vachengeta eguta vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti achiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vanonzi vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakarohwa zvakaipisisa pamwe nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF masvondo maviri adarika. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vatatu vakasungwa kusvika pari zvino vane chekuita nenyaya iyi vakatomiswa pamberi pematare edzimhosva. Vanyati vatiwo mapurisa ari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa, vanhu vavanoziva kuti vane pfuti dzinogona kunge dzisina kunyoreswa. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwemhosva dzinonzi dziri kuparwa munyika pachishandiswa pfuti dzisina kunyoreswa. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyati pamusoro penyaya iyi.
Ndofa Commissioner General vakataura kutanga tichiita funeral service. Inspector Maso wave ava vakapfurwa naJackson Muveri musi wa13 January 2020. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo dzavasiri kuchengeta zvakanaka, vopedzisira vadzibirwa zvoenda mhoko yematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari dzinozobiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa, asi mutemo unoti ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusimagura pfuti mumabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masecurity guard vanobirwa pfuti. Saka kuna zvinhu zvakawanda zvinenge zviri mumaoko emakororo. Asi tiri kusunga
tingaona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisarendwa 538
chete. Nyaya iyoyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty ivepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinhu zvatikwanisi kuti titaure kuti ichange iripo kana kuti ichange isipo.
Kwouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa, asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munoti iwe semapurisa?
Vanhu vanotaura, ikodzero yavo yekutaura, asi kazivai kuti pakaitika ruzha rwekwamurehwa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira vamwe vane zvinzvimbo tavaendesa kumatare. Izvo zviri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina vatinombosarudza. Kana mhosva yaparwa yaparwa, chinoita pakuseneseta kwenyaya zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa. Ndo zvinozviita kuti nyaya dzisa.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rakaita musangano nevamiriri vemabhanga veBank Employers Association of Zimbabwe nemusi wechina wekuzeya kuti vashandi vangawedzerwa mihoro yavo riini gore rino. Asi zvinonzi vashandirwi vakatsika madziro vachiti vanokwanisa kuwedzera vashandi vavo mari kamwe chete gore rino, izvo zviri kupikiswawo nevashandi. Mapoka maviri aya ari kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wemuvhuro svondo rinouya kuti vaenderere mberi nehurukuro idzi. Taedza kuti tinzwe divi revashandirwi panyaya iyi, asi sachigaro vesangano rinomirira vashandirwi vasimba makombera vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Tabata vapita Mutasa avaimirira vashandi mumusangano uyu.
Ichokwadi, tava nemusangano wekuti titange kuongorora kuti gore rino zvarinotanga vashandi vachanga vachitambira mari dzakamira sei. Sezvatinoita makore ose kuti panotanga gore tinoungana tichibvumirana kuti zvinhu zvafamba kubva gore rapera, mitengo yakwira, asi mari yavanotambira yaramba ichingodyiwa. Saka ndidzo nyaya dzatanga tichikurukura tiri pasi peNational Employment Council yekumabhengi nevatinoshandira.
Saka zvii zvabuda mumusangano iwoyu vaMutasa?
Takachamadzwa navatinoshandira vachiti vanoda kuti vashandi vawedzerwe mhoro yavo kamwe chete pagore. Isi takatarisa mamiriro akaita kunze kuti mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe, zvinhu zvese zvazvo. Uyezve takatarisa kuti nyika yedu haina kugadzikana, upfumi hwenyika hauna kugadzikana, mari yemuno iri kupera simba zuva rimwe nerimwe, mainterest rate akakwira zvakanyanya. Saka hazvikwanisiki kuti munhu awedzerwe mari yaanotambira kamwe chete pagore. Tanga tichivabvunza tichiti imi ndimakafunda, munoona zvichikwanisika here? Havasi kutipa mhinduro, asi vari kusimbirira nyaya yavo yekuti ngaawedzerwe mari kamwe chete pagore.
Ko, makore adarika maimbobata sei nyaya iyoyi vaMutasa?
Isu takagara tapfuura zvekuwedzerana mari kamwe chete. Gore rakapfuura tainegosheta tichiwedzerana mari pakota imwe neimwe.
Saka imi sevashandi, imari yamuroda kuti munge muchiwedzerwa nayo?
Takagara taonesana kare nevatinoshandira kuti nemamiriro aita kunze hazvichakwanisika kuti vanhu vatambire mari yemuno, asi vanhu vanofanira kuti mari dzavo dzive dzemari yekunze kuAmerica. Tichitarisa kuti vanotambira mari iyi, munhu wepasi taiti isu anofanira kutambira mari inoita 636 American dollars. Iyi mari yatakambenge tichitambira kumashure uko muna 2018 zvichidzoka. Saka takati dai matidzorera pamari iyoyo, zvoreva izvo kuti kana mari yemuno ikapera simba, asi mari inotambirwa nevashandi haichaperi simba.
Saka zvii zvazosungwa mushure memusangano uyu?
Tawirirana kuti tombotura mafemo, tombozeya tichitarisa nekuongorora kuti zviri kutadza kuwiriranwa ndezvipi, uyezve kumbodzoka kune vanotituma vatinomirira vashandi nevanotumawo avo vatinotaura nawo vashandirwi. Asi todzokazve musi wemuvhuro tichiedza kuti tione kuti nyaya itingaitseketudza sei. Saka ndopatichiri.
Vanga vari vaimirira vashandi mumusangano nevemabhanga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vabatsira kuambwa kwechirongwa chitsva chekuiswa kwemagetsi kumaruwa muSenegal. Icho chichasvitsa magetsi kuvanhu zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350,000 panguva imwe chete chichiwanisa vanhu mazana mashanu mumatunhu gumi nemana mabasa muAmerica. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Mushanganya wewe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Edna Madondo vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa. Tichange tiri kunzwa zvavari kusangana nazvo semudzimai imomo muSouth Africa gore rino ra2023. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madondo. Mungatitsanangurire kuti zvii zvamuri kusangana nazvo semudzimai?
Gore rino iri igore rakatomera vana mai, nekuti igore risinogadzikana, risi gore rakariri raita tinogadzikana muno muSouth Africa nenhau yemapemit.
Zvakamira sei panyaya iyoyo yemapemit?
Nhau yemapemit haasi kurinyuwa, hongu maagendi aripo, maagendi ari kumiririra vanhu, asi hazvisi straight kuti hongu unogona unobhadhara mari, asi iyo government pachayo kana ichitaura kuti kana usina maqualifications aya hauwani pemit. Saka unogona kuti kungorasa mari paunoisa mari kumaagenti. Saka kusvikira pana June apa tee tatosvika panguva yakaoma kuti zvive zvakudhipenda nemurungu wako waunoshandira kuti anoramba achikuda here, bekauti vazhinji tiri kuperegwa nemapemiti muna June.
Maagenti aya ari kuti ari kubatsira vanhu vanenge vari kuti zviri kufamba sei, vari kuita sei?
Maagenti ari kuti ari kubatsira vanhu nemari yaunobhadhara senge 1500 wabhadhara mari iyoyo, voti wofila mafomu acho avanokuudza kuti wofila mafomu, vozokuudza kuti zvokupindura kuti inenge aseptu here zvaunenge wakataura. Asi iwewe sekuziva zvakangotaura government yeSouth Africa kuti chatiri kuda tiri kuda maskills asimo muno muSouth Africa. Kaningati domestic worker, vanhu vamuno muSouth Africa vanogonaita domestic worker. Maticha vanenge vatotaudza kuti isubject ripi rinonetsa mumaschools. Kana riri subject rine maticha ari munomu emaSouth African, hapana paunoona permit. Kana ari mageneral hand, hapana paunopiwa permit iroro. Mapermits ari kupiwa mabasa anonetsa munomu, asingakwanisi une vanhu vakawanda vanhu vari muno muSouth Africa. Ndo mutemo uripo.
Zvamira zvakadaro, imi muchaita sei manje, uyezve magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth?
Inini ndava ne 10 years ndiri muno muSouth Africa. Inini ndakazvimirira ndega, ndisingamiri mamwe madzimai. Ndecho kutoti kutotanga kutoendesa zvinhu kumusha kutsvika pana June usare usina kana chinhu. Kana ona zvisingachaitiwo pinda murodhi woenda kumba.
Makatomboenda here kumusha kuti munoona kuti kwakamira sei, kunodzokeka here? Nekuti mamwe madzimai ari kuti takasiya zvinhu zviri manyama amire nerongo.
Ndakabvako kumusha zvinhu zvakaoma tete, handisingati zvinhu zvakanaka, asi hatina zvatingaita. Chongunojairanawo nevamwe vari ikoko, zvinhu kumusha zvakaoma dandiriko December. Chero chokutengesa chaiko, munhu wese anongotengesa. Kana nyika ichingoti munhu wese anotengesa, hapana business kwarinoenda. Vanhu ngavaende kumabasa, vanotengesa voita vashoma. Ndokuti business rekutengesa risimukire.
Makanga makatakurawo zvekunotengesa here? Zvakafamba sei?
Ndandakatakurawo zvandandakatakurawo zvishoma hembe. Ndakanozamawo kutengesa asi handina mbotengesa because maprize ariko kumusha arikangofanana neandakatenga nawo munhu. Saka unotoshaura kuti kuri kuzviodherei kedza kuri nani, because vanhu vari kutengesa kumusha vari kuhodha mutown, maprize acho ari kunohodha neakafanana neari muno.
Semudzimai mungati imi munoona remangwana rakamira sei?
Inini semudzimai ini ndiri kutoti eno zvatiitira zvakanaka, taonawo mabasa kumusha, takwanisa kugara nemhuri. Ndozvo handizochemera kuti mabasa akawanika, tikadzokera kumusha tikanogara nemhuri. Ndoona zvakanaka, chero vari kumusha vacho havasi kukwanisa kugara nemhuri. Ndo dambudziko rinana mai futi vari kumusha. Ndosaka vana vazhinji mazuva ano vachisvuta, vachiita misikanzwa, vabereki hatichakwanisi kugara nevana, tangofunga mari. Saka ipapo kana government yedu ikanaka, handidzi chombo changuwe ugane vana munhu kaenda kubasa wozokombo changuwa nevana because the time yandakaona panguva ndandiri kuZimbabwe vana mai vanobuda na 6 vachimukira kumarket kundotengesa kudzoka mumba kudzoka na 9 saka nguva nemwana hauna the word unotongotiwa wanese wotodyorara mangwana kuti mwana 6 zvodambudziko randakaona
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Edna Madondo. Kunge manga muinetsu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, tichitarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika.
Zvinosuwisa zvonga ndezvekuti hurumende yeZimbabwe inotungamirirwa naEmmerson Mnangagwa yasvika pachinhano chekuva neutsinye hwatisinganyatsorangarira kuti hwakamboitika here. Havari kuvhaioleta mafounding principles enyika yeZimbabwe kurwa kwavakaita hondo. Ini ndinorangarira ndandiri chikomana chidiki tichitomanikidzwa kuenda kumapungwe vachitidzidzisa nyaya dzekodzero dzevanhu uye kuti vari kuda kurwira Zimbabwe ine vanhu vakasununguka kujoina mapato avanoda nokuvhotera pavanoda. Izvi ndozvinhu zvava kupwanya nokupwanya kunotyisa uye kunotseresa. Saka tinoshuwa chose tinonzwa kusafara nokuda kwemaitiro akaita saiwayo.
Ndepapi chaipo Bishop Magaya pamukati pari kutyorwa kodzero dzevanhu nehurumende, nekuti tinoona kuti vanhu vari kusungwa votopiwa mukana wekuenda kumatare edzimhosva vachinozvidefenda ikoko.
Bodo, zviri kuitika ndezvekuti chokutanga vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo nokuti zvavari kusungirwa zvacho in the first place hazvifaniri kunge zvichisungiswa and munorangarira kuti vanhu veZANU-PF nevanovatsigira vanogara vari pamuzinda weAmerican Embassy vachidemonstrator against my sanctions. Asi vamwewo zvavo vakada kudemonstrator vachienda paparliament paya vanorohwa zvokurohwa zviya zvo. Saka ipapo vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo vemaoppositions vari kurambidzwa kusangana veZANU-PF vachisangana pamadiro. Uyezve tiri kuona kuti kunyange zvazvo vamwe veZANU-PF vachitaura mashoko eviolence akaita sokuti pasina chamisa uye ngaafe vanhu vava vachisungwa. Asi vanhu vakaita sana Job Scala vachisungwa. Uye chimwe chiri kuitika ndechekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa pakuti havasi kubvumidzwa kubhadhara mabills nenguva, zvekuri sei takatarisana nenyaya yaJob Scala nevamwe vakamboyawira vari mujere. Saka kodzero dzevanhu dziri kutyorwa dzakawandisa.
Kune vamwe Bishop Magaya vanoti vamwe muZimbabwe vanoshandisa nyaya yekodzero dzevanhu iyoyi kutyora mutemo, vachiti vakatyora mutemo wobva vati ndo vachikorerwa kodzero dzavo. Munoti iwo?
Aya manyepo, ngavatange vatyora mutemo vacho vozosungwa, kwete kuti kusungirwa kuti vanga vachazotyora mutemo. Ndiri kunzwa kufiriswa chaizvo nezviri kutaurwa kuti vanhu vakasungwa kubudiriro vakaita musangano nechinangwa chokuda kukonzeresa violence. Vazva sei kuti zvindo zvauruda kuita izvi. Varegerei kuti vanhu ava vaita zvavari kuita kana vachinge vakonzeresa violence, kana vachinge vatyora kodzero dzavamwe dzeni vozovasunga. Saka iwayo inongori pretext yokuti vanhu vaite violence nokuvaioleta kodzero dzavamwe.
Totarisawo nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report. Tiri kuonawo kunge risiri kuita kuti vanhu vange vachiwirirana kubva kune vemapato ezvematongerwo enyika, vanoongorora zvematongerwo enyika, pamwe chete naivo vezekiwo vane zvavari kutiwo isu tinongozviita nekuti ndo zvatinopiwa nemutemo, asi vanhu vasiri kuwirirana nazvo. Munoti?
I think gist yenyaya yawabvunza yakamira so. Vanhu vasiri kubvumirana pamusoro preliminary report zvikonzero zvavo zvakasiyana. ZANU-PF haisi ready for elections. Saka varikuda kushandisa gwaro iri kuti varatidze the state of unpreparedness. Kuti varambe vari mukutonga kana vachitungamirira. Ndo makachiona kunyangwe vamwe ve MDC ava vana Douglas Monzora neuyu MP wavo aitaura akasimba chaizvo. Unotori mukana wokuti varamba vachingori muparliament dzavanozva kuti munguva pakati maelections vanodyiwa nokudyiwa kukuru. Whereas vamwe vari kutonyatsoona kuti iri report iri riri kupa favor kune vamwe. Saka vanhu ndiri kuona sokuti vari kutrepwa nesystem sokutrepwa kwavakaitwa 2017 musi wa 18 November wokuti muri kukokorodzwa kuzobvisa vamugabe asine zvikonzero zvakasiyana vamwe vachiitira kuti ivo vagovani mukana wavo. Ndo chete nyaya iri kuitira. Pane nyaya yokusava nechokwadi. They are using facts in order to advance my ill intentions. Vari kushandisa chokwadi kuti vaadvance vanyeve.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunaro Kentucky muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvapindawo pamusika kurwira kutenga vatambi vatsva zvichirwisana nenguva yekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Cape United Chicken in FC Platinum zvabatanawo nezvimwe zvikwata kurwira kutenga vatambi vatsva pamusika zvakatarisana nezuva rekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. FC Platinum yapinda mumba meDynamos Dr. Jarison Selemani pamusoro pamichengwenya uyo yatora kuvatidzani vayo veTriangle. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxwell Matonsi vanoti zvikwata izvi zvinofarira kusiyana nekatsika kekuti gore negore vatambi vamwe chetevo ndivo vari kubva kuchikwata ichi vachienda kune chimwe chikwata. Vanoti izvi zvauraya nhabvu nekudzinga vatsigiri kudzinandare nekuti hapasina zvitsva zvavari kuona.
Ikona tichikuona zvinyuwana ndiyo nyaya iripo kunyanya iyo. Kwete kuti tanzwa kuti hard life repu aku kwakati munhu atakaona kubva kuhamenyeri.
Maonero aya auyawo panguva iyo Roderick Mtuma uyo akatambira Dynamos muna 2014 akazoenda kuCapes United Highlanders neLupopo yekuDRC adzoka zvekare kuDimbare. Zvasanganawo nemashoko ekuti Simba Bora neManika Diamonds dziri kurwira kutenga Divon Chafa weCapes United uyo akatambira zvekare Dynamos FC Platinum ngezi Platinum Stars uyezve adzoka kuCapes United kechipiri. Asi Highlanders yasiyana nenzira iyi mutauriri wechikwata ichi Muzvari Nozi Maposa vachitivo vatenga mutambi wechidiki Calvin Chigonero kubva kuTalent Vision. Pamusoro pezvo vanoti mwaka uno Highlanders iri kusimudzira vatambi kubva muchikwata chayo chevadiki vachiwedzera ivo kuti mutambi Jilen Yati atokwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Kef mudera masvondo mashoma shoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chetecho. Vavatidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope naInnocent Zambezi pana God Knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kuMurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaino kuMedisaidi.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.